vata tenda mnarvo vanoti vari kushushikana nenyaya yekuti vana vachange vave kufamba mitunhu mirefu kuti vasvike kuchikoro sezvo zambuko raishandiswa rakaparadzwa nemvura.
Iri dambudziko rawira munhu wese. Pekutangira chiapo ndopandisingazivi. Tinotongochemawo nenyika nevanhu vese kuti tione kuti pane rubatsiro rungabatsire vari trapped mumisha umu. Vanhu vasina misha pekugara pasipo. Dambudziko guru ndere kuti toita sekuti tiri giva kashaika. Chekutanga tofanira kukoshesa vanhu vakati siya ndovatoda kuti titisi tivige tozoona kuti zvekugadzira zvinogadzirwa zvigadzira ndofunga ndozvingaita kuti tiende mberi sevanhu.
Vatenda ichikuti vanoti mabasa evakawanda akanganisika nekuti vemichovha vanenge vasisina choviri ukuwo vemisika vanenge vasisina vanovatengera zvinhu zvavo.
Nhamo inhamo kana nhamo yadaiso yakutoda rutsigiro rwehurumende kuti rungatangire papi ruchiguma pasi. Uye isu semadzimambo tarasikirwa zvikuru. Nharaunda vanhu vakafa nenzira iyoyi zvinoshupa sere. Saka ndizvakuda kuti mimi nani nani tise pamwe chete toona kuti totangira pasi. Vanhu ava vangaitwe sei kuti vachengetedzwe.
Ishe makumbi vekubhuyira vanoti hurumende inosungirwa kuona kuti vanhu vabatsirwa pachine nguva.
Vana vechikoro maECD aipfuura neapa achienda kuchikoro. Saka izvozvi zvaamuchanisa rodhi hombe. Rodhi hombe rane problem nekuti ndorine mahead vehicles. Saka taakutyirai upenyu hwevana vedu. Especially kana kwechinaye kudai. Zvinenge zvakutotyisa. Kana pakliniki pari padhuze. Taikurumidza kuti kana munhu akarwara todii tobatsirika. Saka izvozvi izvi zvakutotinesa. Nenyaya yemvura iyoyi. Kana kumba kwangu inini kwakatoitawo disaster. Apo pakona apo. Handisi kutombogadzikana. Pakona ipapapo. Pane zvokuti mukapaonawo munotoona kuti hapana kumira mushi. Panotode rubatsiro rukuru.
Mashoko aya atsinirwa naIshe nerupiri vekubhuyira zvakare avo vange vari kushanyira nzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafashamo emvura kuchimanimani.
Patokumbirawo zvehurumende tatambudzika muno mwatikanganda mabhiriji akapere kuerera tafawo nekutenderera. Vana kuchikora vari kutambudzika nekutenderera faneka vaya vanobve kuretu vaya. Dai zvakasikawo ka. Vatitungamirirawo vemaonini vahurumendewo.
Mumwe mugari wenharaunda iyi vaisa uchimange vanoti vanoda kuti vabatsirwe nezvekudya zvekupfeka pekugara uye kuti vanhu vakashaya vavigwe zvine chiremera.
Zvingadiwa kuitwa nehurumende kukurumidze kugadzire mabhiriji kuti vanhu vaone kudarika uye chikafu chione kusvika. Nekuti tikarege rudaro vanhu vanofane nzara. Hurumende inofanira kukasikire kuone zvekuita.
Mugari wekutanga ndakudunhu rechipinge vashuga sigaoke vanoti vari kurwadzikana zvakanyanya nezvakaitika. Zvichakadai gurukota rinoona nezvekurima vaprince Shiri vaudza vatori venhau nhasi kuti huwandu hwevanhu vashaya nekuda kwemvura yemafashamo nedutu mupengo wasvika pamakumi mapfumbamwe nemasere. Mutungamiriri wenyika yemasoni Munangagwa avo vari mamutare pari zvino vari kutarisirwa kushanyira chimanimani nechipinge. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lwedha Moyo.